Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 24th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the Youth Development Fund.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, www.voindebele.com.
It's something that the people at the local level, they have said that they are not seeing how these loans are being distributed. They have said this complaint. Those young people, we have also said the same thing. We have also written a lot of petitions. We have engaged the ministers. We have also engaged the director of the council. But do you get the same answer that we are going to try to resolve this thing? It is the same answer that we are tired of hearing.
Engabazwayo abayitholayo babe bengabantu ababe besephathini e-affiliated le-ruling party. Kodwa iningi labazayo abazake beyithola yabekelwa bona aba laba abanye amahlanganiso abasoke beyenelise ukuyithola.
Nguba chiphiphiphi sakanga tirimo chishiwonawo zakanga chishiswa nenyaya yokufandisa kwemari. Zvinhu zvataranga chiona zvokuti munhu anobva kwaanobva oenda muofisi maminista. Achibva muofisi imomo votoenda kudirect kuofisi yemunhu anopa mari vopiwa mari endi vamwe vacho vaipiwa mari zvekungonyorwa mazita.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the Youth Development Fund.
Youth Indigenization and Empowerment Minister Francis Nema says his ministry has amended requirements for recipients of the Youth Fund to make it mandatory for the applicants to have business training after a shocking 92% default rate.
The government says so far it has distributed $10 million and $5 million remain in its coffers.
What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. That number again, 1-202-465-0318. Yeah,
for it. Honguka hamadzadiwa nasi tinoti tinge tichitarisa nezvehomwe yemari yakaumbwa nehurumende kuti inge ichibatsira vechidiki. Asi zvatirikunzwa ndezvekuti pa $10 million yakapiwa vechidiki pari zvino, 92% yacho haisati yadzorwa, kana kuti makumi mapfumbamwe nemaviri haina kudzorwa nevakatora mari dzacho idzodzo. Izvo zvapa kuti hurumende iti yakuda kuti ichiomesa mitemo yevanhu vanenge vachipiwa mari. Vamwe vanga vachigunun'unawo kuti vechidiki vakarerekera kubato rezanupf ndo chete vazhinji vacho vanga vachiwana mari iyoyi. Toda kunzwa kubva kwamuri kuti munoona homwe ichibatsira here, kana kuti kukokera mhepo wakatakura mamera murusero. Kipsi.
Yabambe zulukanda balingani chona njani lapho likhona kona ngaphonge emakhaya siyakwazitela mhlanje ke it was a Friday selimelele ukuthi liye kumpela viki phela siyakujabulela konoko silethemba lokuthi lizaba lempela viki enhle kodwa lingahambi ke kumpela viki sesixoxeni phela ngohlelo lwe Youth Development Fund siyakumbula ukuthi ke sokule minyaka emithathu uhlelo lusungulwe nguhulumende uhlelo lolu lwalule mali e 10 million phakathi kwemali leyo sokasebenza 5 million kodwa kukhanya ngazani iningi yangikhona imali leyo Blessing yahamba nje yatshana lamadwala yalapha lala njengoba ingabhadalwa laba abanikwayo kuthiwa bayisebenzisa kodwa i-92% singade bazange bebhadale. So ke nxa kunjalo-ke kutsho ukuthi kakusoze kube yilokho kuthiwa i-revolving fund. Phela kumele ukuthi nxa ukuthi usebenzisa imali ekuthiwa i-revolving fund omunye angayithatha omunye sokumele ayibisele ibelethe something phezulu. So kodwa akwenzakali khonokho. sizuleke umnumzana Francis Nema umphathitambo wabatsha lezenotho ukuthi hayi phela sokumethi nga abantu babisele imali kodwa sokumethi nikwe labo bantu abanjani abale mabhizinisi ukuthi nxa ungathenwa ukuthi ube le business mangweni kunjalo mfowethu.
Of course, we tried to get in touch with the responsible minister, Mr. Nema. Unfortunately, he was attending a meeting in Victoria Falls. There's a SADC minister's meeting currently underway in Victoria Falls. And we do hope to bring him on our program, hopefully next time. But I think we have our guests lined up, Gibbs. First, we have Mr. Wellington Zindowe from the Youth Forum. He's the coordinator there. Mr. Zindowe, good evening.
Good evening, Gibbs.
Thank you so much for joining us. And we also have Miss Sally Nomhle Mlambo. I'm told we are having problems with that line, but we'll try to call her. Maybe, Gibbs, you can start the ball rolling.
Mr. Zindowe, we hope you are well in Harare.
Yeah, I sure.
Yes. Tell us, did any member of your organization benefit from this fund, or any person that you know, or it was just a fund that was a pie in the sky?
I think most of the people whom I have seen and interacted with and they've testified that they have received this fund are all of them from ZANU-PF. Right now, I'm actually in Matabeleland South Province doing some, you know, institutional work here. And we had a discussion around similar issues in the afternoon. And the young people here are quite very frustrated. We had a meeting which was attended by more than 100 young people, and none of them said that they received this money.
But the minister is also saying some of the proposals were not up to standard or what is expected, and as a result, people failed to access money. Could that be the reason?
No, the proposals were actually not up to a certain political standard, you know, to say that do you meet a criteria like in terms of the part that you support. That is as far, I think, as we know. Because if this proposal, I think it's actually an insult to the intelligence of most of, you know, the young people in the country to say you cannot say you are failing to write a proposal to get 5,000 or 2,000 from a bank in Zimbabwe. I think that is total hogwash.
We are actually informed, Mr. Zindowe, that, you know, each province was allocated $1 million. And the place where you are right now, it appears as if no one got a cent. You know, what happened? What are they telling you there?
It's quite very, 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 you know, troublesome. To note that a lot of these young people actually submitted, you know, their project proposals, but all of them actually have been turned down. And I think at some point, the former minister Kasukwere came out, you know, in the press, lambasting these young people to say they cannot write project proposals, they are dull and so forth. Yet it is, you know, a nonsense that those who got, we actually getting support according to, you know, political party line. What intelligence do you want to write a project proposal to run, you know, a chicken project? What intelligence do you want, for example, to run, you know, a poultry project? I think these are simple issues where you can just lay out, you know, the cash flows and so forth. So I think the argument really is not quite very true, but just more of a political gimmick.
Thank you, Mr. Zindowe. For those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the Youth Development Fund. According to the responsible minister, Mr. Francis Nema, about $10 million has been distributed so far. But unfortunately, the default rate is 92%, which is really shocking. And only $5 million remains. And the minister is saying he's going to put in place stringent measures to ensure that the money is not abused. But the question tonight, Gibbs, of course, is Mr. Nema going to be different from Mr. Kasukwere before him, because there were complaints, you know, about how that ministry was being run by Mr. Kasukwere, with some alleging that there was a lot of favoritism in the way the money was being distributed. But Mr. Nema says it's a new broom, and that is what we want to discuss and see if it is true. The major problem in Zimbabwe remains unemployment, which is hovering at around 90%, and such funds should actually help the youth in income-generating programs. Mati Muriku Mat South Parisino. Vechidiki vari kuti kudii vane chivimbo here nezviri kutaurwa navanhema kuti varida kuita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mari dzekubatsirika navozodzorera. Vazindori.
Nyuto huru yokutanga itoripo ndeyokuti vechidiki vari kuti mutemgati zvekuitwa neministry hazvifaniri kunge zvichionekwa maererano nomunhu. Kuti vanhema vakanyorova vakasukure vakaoma government policy vari kuti haifani kunge ichidefinewa saizvozvo ngaive predictable inge ichizikanwa kuti iri kureva zvakati zvisinei nomunhu aripo saka saizvozvo havasi kuona pane zviri kuchinja nokuti mukaona ike zvino vanhema kubva vachipinda pachigaro makore maviri akutokwana taakudazvo tasarwa nematatu kuti tinde kusarudzo irori bhurumunyuwani ramuri kutaura harina charatiraisa kune vechidiki saka vechidiki vakutongoona kuzaravatungamiriri vezanupf kungoti vakamirira zvavo vachivaraidza nguva kuti hatichakuitirai zvakati tichakuitirai zvakati hapana kana tarisiro yekuvachinji.
Aiwa, tinotenda vazindove rambai zvenyu muri parunhare. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7, we are talking about the Youth Development Fund. And of course, our guest this evening is Mr. Wellington Zindowe from Youth Forum. He is the coordinator there. Tine mutereri wedu kutanga Gibbs, vachiwota kuDurban. Makadi?
Tirimo makasimbai.
Aiwa, tirinani. Kuri sei kuDurban?
Kuri nani zvako.
Kuri kupisa here, kuri kutondorera?
Kuri kupisa.
Kuri kupisa. Hamuna September umu kunenge kunenge kunoti pisa handiti. September, October zvichidaro.
Kunoti pisa tichienda kupisa.
Handiti ka. Imi muri right henyu vachiota vanokwanisa kuendawo pabeach. Vachisambira sambira vachibuda. Vachiota muri kuona sei nyaya yehomwe yemari yevechidiki.
Nyaya yemari yevechidiki haisi yevechidiki bayo. Ndiye musangano.
Ndiye musangano.
Yakatongonzi mari yehomwe yemusangano.
Sei muchidaro.
Ngozi iri kungowanikwa nevanhu vamwe chete. Izvozvo kukanzi minda ndo vamwe chete vanowana kukanzi mari ndo vamwe chete vanowana kukanzi kwauya chimwe chibage kana chibage chacho ndo vamwe chete vari kungowana vamwe chetevo saka haisi mari yevechidiki ndeye musangano.
Saka kuti zvigadziriswe pangaitwe sei nekuti homwe ide kuri kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka zvinenge zvaibatsira vechidiki vakawanda asi tiri kunzwa kuti inofanira kunge revolving fund kuti mukatora chinoita sechikwereti muchidzorera vamotorwawo zvichifamba zvakadaro asi tiri kunzwa kuti vechidiki vanosvika makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 92% havana kudzosera mari yacho zviri kukushamisa here?
Zvinototi hazvitishamise because ndo zvatotoziva ndo zvinotoitika vanotonotora vachizati haidzokerwe haidzoserwe. Nekuti vanhu vanofanira kunge vachiiteera mari iyoyo ndo vanova vabereki kana kuti vakuru vevana vavakapa mari iyoyo. Saka haungaendere mwana wako uchiti tipe mari tiendese kuhurumende. Mazvona. Dai yange iine mabato anongonyatsoona nezvemari iyoyo isingaendeswi kumhuri kana kumapato ichiendeswa kumunhu wese yaikwanisa kutereka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru vachiota nekupinda muchirongwa chedu.
Hamuya naiendesewo mari iyoyo kwachiotawo.
Aiwa, ndizvozvo ndinofunga vachadaro.
Katara kedu kaya makaona kuti kapera sei.
Aiwa, kunenge kusina kumira mushe.
Akagadziri sei shuwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Tosangana pazero rekirisimusi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Of course, our caller, Chiota, is saying that, you know, that appears to be a party fund, not a government fund, because it is being given to party functionaries. And as a result, it is also difficult to try and ensure that the youth who have benefited actually are able to pay back the loans. It's supposed to be a revolving fund so that others can benefit.
Cool. ye manje silomnumzana u Kenneth ose South Africa lapha blessing numzana Kenneth ungawuchona njani
ngiyaphila sama duwe kunjani
ngiphilile kunjani khona lapho mnumzana
hayi siyaphila baba
yenya kuzule dlabuzana emnandi njani ye akusithele uthi uhamba njani khona lapho
uyazi into le yama youth fund le mina wami umntwana wakhe sibase enkomo wabhala iproposal yokuthi khona uzafida inkomo azithenga bese zithengise efuna 5000 kwaphelele emoyeni dube imali leyo vele kayitholwa umuntu ongani ukwelinye uhlangothi
so wagcina zedilize isibaya
mina namuhla sikhona isibaya sakhwe ngamatshe sakhwe kuhle kabi isibaya sesize sinjalo sezi
kungaphi khonapho umnumzala khonapho umnumzala Kenneth
eGwanda
ehe so
eGwanda
so iproposal wayebhale njani
wayebhale kahle sibili sakwabizwa abantu babuya bayizoinspector abanye babuya bezoinspector kwaphelele emoyeni babizana baba ligroupanyana ukuthi sizathenga inkomo zizofidelwa emzini wami nanamhloko
pho ke bathini ukuthi bengamnika imali le bathi sizathu kuyini
akusela mpendulo baba akusela mpendulo phelele emoyeni baba ngokukhulunywa ngemlomo liyabizwa emhlanganweni kuzokhulunywa ukuthi abantu babele babhala ama-proposal kuyaphelela khona lapha kade lihlezi khona ematyeni kusobhuku kumbe kusecrethi kumbe kungaphi kuyaphelela khonapha abantu bayasukuma amadlabuzane abanye bathi sizafida inkukhu baye kwakhe izibaya zenkukhu abanye bathi izibaya zenkomo njengoba kade nisitsho kwaphelela emoyeni
kuzima-ke hayi sikuzwile-ke mnumzana khona ngapho-ke e-South siyethemba ukuthi nxa kungabuye okunye uzatholathola khonapho
ubake kukhona okunye engifuna ukuqoqa ngematshetshe uba kundithinte ngayonale inumba samaduve
yenza kufonela
ekho emoyeni
ya yenza kufonela baba
yebo duve
kulungile ngibongele kakhulu
alright
ye what Mr. Kenneth is saying is that his child applied for the fund but he got no answer and there was no reason why you know he was denied that kind of money. He had actually constructed a cattle crawl, you know, to do a cattle feeding project. So he says, you know, he was applying for only $5,000, but he got nothing. So it's strange that, according to him, these things happen. And the proposal that was submitted, he says it was perfect.
Yeah.
You know?
That's a big problem there.
As I think we are now joined by another guest, who is Mr. Abekezela Matuma, an independent political and economic analyst based in Matabeleland South. And that is Gwanda. Mr. Matuma, good evening and welcome to the program.
Well, good evening. How are you doing?
We are doing fine, Mr. Matuma. Now, Mr. Matuma, Mr. Nema, the Minister of Youth Development and also Economic Empowerment, is saying that he has introduced some measures to ensure that money from the Youth Development Fund is not looted, and is also alleging that 92% of the money that was loaned out to the youth, so that is 10 million, has not been retained. Do you think these new measures will ensure that the money is given to recipients who are able to repay the loans?
I'm surprised he keep the recycling this old story. We all know that this youth fund failed a long time ago, and the government people are already forgetting about it and focusing on something different. I think now this is just a political gimmick to revive maybe the aspirations of youth, you know, to a certain direction. That is very unfortunate. I don't see anything new coming up. We spoke and made lots of noise when the first investment of these funds was made. And all the answers we got were that we were making unnecessary noises, everything was in order. Now, a little later on, we have said, well, fine, let's hear about it. Something new is suggested is going to be a solution to the COVID. I don't know what you were still talking about. Would the outpouring of funds. Compared to 17, a few months before the day zero, is no. Oh, I don't know what the motive is. There's really nothing new that's going to come out of this. Okay. There's no, you know, African funds are waiting. Zuma said that talks about, you know, this is the first time we've been in Zuma said is agriculture and food, you know, provision of food. We've got farmers that are waiting for agricultural loans. There are no loans to finance the farmers. We have industries that are waiting for funds to revive the industries. There are no loans to finance the industries. Mm-hmm. Then we keep telling stories that the government has put some money somewhere that is going to be given to the youth. What are we really doing to the populace when we keep, you know, making stories like that? I think the best thing that they would have done right now is to just forget about it. Let's not talk about this thing. Mm-hmm. Money was looted. People only over age, 6 years, you know, of age were giving funds. We know them by name. And we know that none of them will ever pay that money back. All those debts have been written off, but nobody wants to say that they've been written off. So the late election image that came up, I don't know what election we're running to now. None of that indicates it's brought up.
Thank you, Mr. Maduma. Maybe you should try to move a bit from where you are. The phone is breaking here and there. Tina Mkoma here ku DRC Magadi. Aiwa tiripota warsai mbichana fone njine ngesiri kunzwika. Munoona sei nyaya yehomwe yekubatsira vechidiki nekuvapa zvikwereti zvemari?
Inini ndinoda kutsigirana naMkoma vari kuDurban ava. Vari kuti mari dzakupananwa zvemusangano. Maonero angu ndekuti muZimbabwe imomo mumayuti arimo ane maprojects anokwanisa kusimudzira nyika vane zvavanoziva vari talented but havawaniswe mukanwa wacho. Kunopiwa vanhu vanenge vachizivikanwa, saka zvimwe zvinhu zvakadaro dai zvaedzwa kuitwa senational team noti as chinhu chepati, ngekuti kana uri webato rakati hauwani.
Asi zvino
saka ipapo paka zvimwe maprojects ngaitwe transparent, vasingatarise kuti uyu abva kunani, ndewekuamai guru here kana kuti ndewekuamai mini. Vanyatsozeta vanhu serious kuti vaone kuti munhu ane project ine future, ine green light kumunhu wese. Dai mayouth wayo vaipiwa mari vaine chinangwa, vaikwanisa kutangawo masmall projects anozokura kuita into big companies, dai vachitokwanisa kuemployana vamwe vavo.
Ko mari dzisina kudzorerwa idzi muri kuona sei?
Aiwa, mari hadzidzoke Mukoma, because the day piwa ndichipiwa semuzukuru atikapiwa ezi mari yeprojekti, ndakugodza kuti chero ndikasadzora sikuru kana Mukoma havana zvaanondiita. Saka munhu wacho anoiwana haatomboita kana shungu dzekuti mari iyoyo inoda kuzodzorerwa mangwana.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma heri nekupinda muchirongwa chedu.
Otherwise, that 80% inenge yadzora mari iyo ndiye vanhu vanenge vapiwawo on neutral ground, but vapiwa vese nechizivano. Munongoziva hana yaka iroyo kuti chikwereti. Anoziva kuti hapana zvandinoitwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma heri nekupinda muchirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Of course, what Harry is saying is that you know, because money is distributed along party lines, it is difficult for people to pay back, you know, because it's like you're just giving to your relative and you are not expecting that person to pay back. Lucky ku South Africa, makadi Mukoma lucky. Aiwa, tiripo. Muri kuona sei nyaya yehomwe yemari yevechidiki?
Ya, mari yechidiki ndinozvanzwa kuti panenge yacho 2% vevati vechidiki vakatora mari yezanopf. Mukatarisa vanhu ivo vakatora mari yoka avatiuba mayouth. MP kana kuti vakurukuru muhurumende yegavhenmendi yezimbabwe iyoyo hapana vadiivi matasa akadai makandokipe mazita kana kuti matasa makore acho ndinondoona kuti vanhu vakatora mari iyoka vasiriso yezend above ndivatora mari iyoyo zvino izvo zvakambozviona pekwatinobva uku sedini pane mari dzaipwa vanhu kumavarimi kuagriting mari dzacho dzange dzikatora kune vanhu vanorima dzaipesa dzakutora kune munhu anondoda zvinhu kusouth africa achitengesa zvasare kundorima kupinda mari yaipinde muminda yakutondera kukondodza zvinhu magejo kana kondodha kana mbatya zvatosiyana nenyaya dzekurima saka ndozvinoitika pamari yechidiki iyoyo mari yechidiki haina kupa vanhu vadiki yakatopa vanhu vakuru muhurumende ende mari yaidzoki ehe mari yaidzoki ndakazviona mamp vezanup f ndivandira mari yacho iyoyochitonzwa mari iyoyo
asi makamboedzawo here mukomalaki kutsvaga mari yacho
hautowani mukana wacho kutiuapply mari iyo because kana uchida kuti uwane mari iyoka munhu wanotanga kundoona munhutanga kutozva kuti tiyakaona kanzera kana ti mp wenzinde iyoyo unotanga kuti munhu iyoyo kuti ari zanup f anobva atanga kubvudza zvakawanda zvakazvinoendera neni party kana ari mdc autoziva kuti hapana kana kuti hazvibudiriri saka ndozvinowanza kusangana mamiti mazhinji maproblem sangana vanhu vazhinji panyaya yemari dzakafana dzidzi hadzibudi because hadzisviki kuvanhu vavechidiki zvinopetedza kutaanhu vezanup f makuru kana kuti mabusinessmen vanotoita zvitoda vane zvitoro zvanosiyana nevechidiki
vazvoaiwaunobva
uku mari dzi hadzisviki kuvachidiki
tinotenda zvikoro mukomana lake nekupinda muchirongwa chedu of course what Lucky is saying is that you know people who are over aged because the constitution says the youths the ages that is between 18 and 35 he's saying some who are above 35 are getting the money and it's like a ZANU PF fund and he says once that continues he does not see it benefiting the people who actually deserve to be benefiting from such a fund.
Ye mnumzana Matuma ngena khonapho ungathini ke yayitola ngamakhehla labantu abanye abangasakwanisele ukuhamba kuthiwani khonapho
ye ngiyavumelana kakhulu laba la madoda aqeda ukukhuluma lawo ngike ngazama ukukutho medike ubublessing esithi ukuthi medike singazwanani sikhona ukuthi kuthona bekhuluma dube siyabezwa bakhuluma imali leyi ayikho ingaphi vele kanti imali okukhulunywa ngayo akula mali elizweni ukuthi uthi izabuya sizenikwa ama-youth angazi ukuthi kwenziwana abantu bayenziwana bahlutshelwane ngento ngendlela enje fake it before ukuthi sakhuluma ngakho ukuthi abantu abadala babuya bazeluthi imali leyana bayiceda du abantu abathasi labo lapha sababhalela ama-projects sabagijimisa lapha lalapha sayenzani azange bathole ibona laba abaluthwana batholayo babehamba vele ngiwangaphi ngiwaliphi bandle ukhona kuyini okutho okuzabuya kutsinta abantu abake bemi ukudlala ngoba iqinise esilazi ukuthi ilizwe kalilayo imali kalilo ungathi kungela mali yokufinansa ama-farmers kungela mali yokufinansa amakhampani kuthi kuzafinanswa ama-youth abantu abangeminingi abanye bangikhona abaphiwa le mali yangikhona le experience ebhizinisi abalayo lokuthi vele nxa sikhuluma ngebhizinisi sikhuluma ngani kabakwazi ukuthi beyelathi utshwala bedakwe begijima betrylogandi beyenzeni kathi kwenziwana abantu akesibike esizameni ukuthi sifocuseni ukuthi ilizwe sifuna liye nga xa ikhona leyo mali ayithathi nelinisektha esibonayo ukuthi zavusa ilizwe
ye ubambe khonapho ungakatshana maduma bamba um khonapho futhi ubuyele endaweni lapho okade sikhuluma kiyo ngoba iyakhathakhatha mbijani ifoni yakho ye asiqhubeke
blessingyongaindawo
vazi ntove muchiripo here parunhare
yeah,
rambai zvenyu makabata of course for our radio listeners we are streaming live go to www.voazimbabwe.com and press on live talk this is blessing zulu
and I'm keep stube saying stay tuned.